manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gumiguru 2017 makateerera ku studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusawirirana kunotyisa kuramba kuchienderera mberi muzano PF izvo zviri kusiya zvinhu zvisina kugadzikana mubato iri pamwe nemunyika yose. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzozeya mashoko ehurumende zvichitevera mashoko ayo ekuti zvinhu zvagadzikana munyika pakatariswa nyaya yemitengo nekushayikwa kwemari. Mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi vanoti vari kumbosiya basa rekuva mutauriri wesangano iri kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa iongororwe zvine udzamu vozodzokera pabasa iri zvakare kana vachinge vachenurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunetsana kunotyisa mubato rezano PF kuri kuenderera mberi pachikandiranwa makobvu nematete pakati pezvikwata zviviri zviri kunetsana mubato iri. Zvikwata izvi zvinoti cheTeam Lacoste, icho chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uye cheGeneration 40 chinonzi chave kutsigira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai. Nezuro mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko, vanonzi vari kuchikwata cheG40 vakapomera komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Commission kana kuti yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC mhosva yekushandiswa nevamwe vari muzano PF kushungurudza gurukota rezvedzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo Jonathan Moyo pamwe naivo vamupoko. Vamoyo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori apo vanonzi vakaba mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF. Kunyanga hazvo vamoyo vakamboda kuramba kuti vatongwe uye vachitsigirwa zvakasimba nemudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe, dare reConstitutional Court rakati vanofanira kutongwa. Vamfoko vakatiwo pane vamwe vari kubuditswa, vari kubuditsa munyika nemukoto zvicherwa zvakaita sechrome, goride uye kutengesa mari tsvaye mabond notes asi vasiri kusungwa. Imwe nyaya iri kunetsa ndeyekutiwo chikwata cheTeam Lacoste chinonzi chakaenda kuenda kunoita nyaradzo yamushakabvu Shivai Mahofa kwagutu kumasvingo chikasakoka veG40. Bepanhaure Newsday rinoti vamunangagwa vakaudza vanhu pagungano iri kuti pane vaida kuvaita kafira mberi uye vakatiwo vanhu vakazouya mubato honde yapera vanonetsa. Mukuzeya nezvekunetsa namuzano PF uku, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Kunetsana kwavo hakunei nenyika. Vanhu vari kunetsana pamusoro pekuda kuwana mukana wekubvuta simba rekuti vatonge nyika vazvipfumise ivo. Saka vanhu vasina kugara vakambodzidza kuzvishandira nekuzviriritira. So dambudziko rapo ndiri kuti vamugabe iko zvinezvi vasvika kumavirira eupenyu hwavo. Uyewo zvekare paratidza kuti amai mugabe vanenge vari kushayiwa hope kuti vanobvuta sei chigaro chemurume wavo. Izvo zvinova zviri kukonzeresa kuti vamunangagwa nevanovatsigira vafile kuti it's now or never. Utano hwamugabe ndo huri kuita kuti pati yavo isagadzikane nekuti vanhu vari kutya kuti tikatadza kubvuta simba zvinoreva kuti taakuenda kunojoina povhu iri kutambura iri kukwangwaya kuti ione kurarama. Ndo dambudziko riripo iko zvinezvi. Inyaya yezero sum game yeZANU PF yekuti kana usiri kutonga muZimbabwe, kana usiri kudya pamwe chete nevari kutonga, unokondemewa kuva murombo for the rest of your life.
Tochi itarisawo nyaya yehuori iri kunzi navamupoko, ivo navamoyo chete ndivo vari kunyanyonenedzerwa. Munoti kudini mashoko iyaya? Titarisa basa rinofanira kuitwa nesangano rakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Vamupoko kunyunyuta kwavo kwavari kuita hazvifaniri kubva kuna munhu wavice president. Chinhu chaanofanira kupindura ndechekuti mhosva yakaparwa here.
Asi matambudziko ari muzanu PF aya angagadziriswa sei chaizvo?
Apa tingati mapanga arodzerwa muvhu iko zvino. Hapana kana n'anga inokwanisa kugadzirisa dambudziko riri muzanu PF pari zvino. Inyaya yezero sum game. Zanu PF haigoni kushare anything, haigoni kushare power. Takazviona panguva yeGNU pavakandichishanda ipamwe chete nemamwe mapato. Vamugabe vakabvuta vamwe magumbezi ndokuzvimonera vega kuti vadzirwe ivo nesimba.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti zvinhu zvinenge zvadzokera pazvaive zviri masvondo apfuura, zvichitevera kumboshayikwa muzvitoro kwezvimwe zvinodiwa nevanhu zuva nezuva uye kukwira mutengo kwezvimwe, izvo zvakaita kuti vakawanda vaunganidze zvinhu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano iri, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo yakaitwa nesangano ravo inoratidza kuti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa nemafuta edzimotokari, izvo zvakanga zvave kushayikwa pamisika, zvave kuwanikwa kunyange hazvo vamwe vatengesi vasati vadzikisa mitengo. Asi vanoti dambudziko remari richiri kuenderera mberi munyika, kunyange hazvo hurumende iri kuti yakadzika mutemo unosunga vanotengesa mari pamisika mutema nevasiri kuisa mari kumabhanga. Dr. Chitambara vanoti havaoniwo hurongwa hwekutara mitengo yezvinhu huri kuda kuitwa nehurumende huchibatsira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Muongoro yataita zvinhu zvinenge zvadzokera pane zvazvazviri. Tiri kuona even mafuta chaiwo, fuel, yakuwanikwa maservice station. Wana vachatengi zvinhu muwandu, bulk buying hambenge chiitika. Saka zvinhu zvinenge zvadzokera pazvazviri, although mitengo kune mamwe mabusiness people vanenge vasati vadzikisa pamaprice aangari. But in terms of availability zvinhu zvaanormal.
Asi mungaona here vezvitoro ivava vachizodzikisa mitengo?
I think zvinogona kuti netsei kuti vazodzikise vamwe vacho, especially atingati small businesses. I think my business mahombe zviri nyore nekuti hurumende inogona kungovamakirira wavamatikidza kuti vadzikise, but kune ma informal small business, I think zvinogona kuti netsei kuti vazenge vachidzikisa pamaprice anga aripo, zvinhu zvisati zvaita zvazvambenge zvaita.
Ndezvipi zvamungataura zvakwidzwa mitengo?
I think tingangoti ma basic commodities anoshandiswa nevanhu zvekudya ndo zvimwe zvataa tichiona zvazvakwira mitengo. Zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa ndo zvimwe zvazvakwira mitengo. Saka masupermarket mahombe, I think mitengo yangodzoka payanga iri.
Hurumende iri kuti ichatorawo matanho kune vanenge vachiramba vachikwidza mitengo nekutengesa zviro nenzira dzisina kutswasuka. Munoona zvichibudirira here izvi?
Normally matanho akaita semacontrols normally haabudiriri. Anotozogona kuita kuti zvinhu zvitange kushayikwa. Saka isu tichikurudzira kuti pave nedialogue, uye zvakare pave neurongwa hunoita kuti muekonomi muve neconfidence, hunoita kuti vemabhizimusi vave neconfidence, hunoita kuti even mahouseholds ave neconfidence in terms of mapolicy egovernment.
Nyanzvi mune zveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare neStudio 7. Chikwata cheta jamuka sesi jikile nasi chatambira chikumbiro chemutauriri wacho vapromisi Mkwananzi chekuti vambosuduruka apo nyaya dzeuori nekusashandisa mari zvinemwero dzavari kupomerwa dziri kuongororwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa mutajamuka yaita musangano muHarare nhasi, apo yaumba komiti ichaongorora nyaya dziri kupomerwa vamukwananzi. VaGift Hostels Siziva ndivo vachabata chinzvimbo chemutauriri wechikwata ichi. VaSiziva vaudza Studio 7 kuti nyaya dzevamukwananzi dzakatanga kubuda pamadande mutande mazuva apfuura, uye komiti yadomwa iyi ichaunganidza umboo isati yapa pfungwa dzayo kuti zvii zvingaitwe.
Nyaya idzi dzakabuda ndingati pasocial media. Ndo pakabuda nyaya idzi pamazuva akasiyana siyana. Pati zvakanyanya ndikati neweekend ino yafura. Nyaya idzi dzinosanganisira sezvo zviri pasocial media, zvinhu zvichirufanwa kukuta collected kuti zvisanganiswe kuti maallegations acho chayo chayo anyazobuda kuti ndeapi. Zvinosanganisira nyaya dzemari, zvinosanganisira nyaya dzekutaurira nevamwe vanhu dzakasiyana siyana, uye vanhu vakasiyana vari kuuya nenyaya idzodzo. Saka zvinofanira kuti zvinyatsotariswa tinyatsoziva kuti nyaya maallegations chayo chayo ndeapi uye mangani.
Zvichitevera zvainyorwa nekutaurwa pamadande mutande nedzimwe nyaya dzavaipomerwa, vamukwananzi vakazivisa nezuro manheru kuti vainge vave kumbosuduruka kuti vagadzirise nyaya iyi. Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinoti zvaibatsira tajamuka nemari zvave kupomera vamukwananzi mhosva yeuori pamwe nekusashandisa mari zvine mwero. Hatina kukwanisa kutaura navamukwananzi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. Asi vachinyora padande mutande, vamukwananzi vakati vari kumbomira kuita mutauri wesangano iri zvichitevera kupomerwa kwavari kuitwa nyaya nemunhu wavati anonzi Fadziso Doisni Jena, kuitira kuti zita ravo risakanganisa mafambiro ezvinhu mutajamuka. Munyori mukuru weMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti senhengo dzetajamuka sesichikile zvaitika izvi hazvifaniri kudzorera basa rechikwata ichi kumashure. Vati chikwata ichi chine nhengo dzakawanda uye dzinofanira kuenderera mberi nebasa.
Totipa ushingi hwokutizo patirikuita maishi ndarwe arikutera tingatezve tinechinangwa because maonere edu ndinokwasa kufutira ngori nyaya iroti divertwe muchinangwa chedu chetajamuka. Kuita jamuka iboka hombe, iboka guru rekuti hakuna ani zvake anokwanisa kurimisa, hakuna ani zvake mupenyu anokwanisa kufunga kuti zvangamisa tajamuka oro anga kwanisa kuti so ndikuti aisi individual. Tajamuka ndiwe neni, tajamuka ndiwe uri kurukesheni usina pakugara, tajamuka ndiwe neni asina basa, tajamuka ndiwe neni asina imba yekugara. So ndikuti aisi nyaya yekuti zvema individuals, chini chevanhu, chini chevanhu vose vari kutambura veZimbabwe.
Munyori mukuru musangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union vamakomborera ruzivishe vaudza Studio 7 kuti zvaitika mutajamuka sesichikile zvakakosha, uye zvinoratidza kuti kana pakaita nyaya dzinofanira kuongororwa zvisinei kuti ndiani anenge adziita. Vati zinasu yakapinda mutajamuka sesichikile nekuti vanotsigira zvinorwirwa nesangano iri.
Asi mutajamuka sini tangonzwa nemaallegations patangonzwa zvakadaro kuti aiwa ngati show leadership kuti vana mugabe vadzidzewo kune isusu mayouth kuti katazotora nyika tichiita sei. Munhu akanzi une zvawaita tomuzwa kuti aiwa chimbosuduruka kuti wailist usipo usingaenda fi nemainvestigations. Kana wakachena tokuona kuti wakachena, asi kana wakasviba totilaonini.
Chikwata chetajamuka sesichikile icho chinove mubatanidzwa wemasangano evechidiki anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevechidiki kubva kumapata anopikisa chakaumbwa gore rapfuura. Chikwata ichi chinorwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa eMulas Vegas mudunhu reNevada muno muAmerica anoti murume akanga akapakata pfuti akaridza pfuti yake pavanhu vaive pamutambo wekonzati yemumhanzi wemusambo wecountry nezuro manheru akauraya vanhu vangangodarika makumi mashanu pamwe nekukuwadza vamwe vanodarika mazana mana. Chiitiko ichi chinonzi chaurayisa vanhu vakawandisa munhoroondo yekupfurwa kwevanhu muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati chiitiko ichi chizere neuipi hwose. Mapurisa emuLas Vegas azivisawo zita remurume wekupfuura vanhu uyu saStephen Paddock ane makore makumi matanhatu nemana ekuberekwa achibva kuMesquite muNevada makare. Murume uyu akaridzira pfuti yake kuvanhu vaidarika makumi maviri ezviuru ari muimba yaigara iri muturikidzwa wechimakumi matatu nembiri pane imwe hotera iri mhiri kwemugwagwa wenzvimbo yaiitirwa konzati iyo yaiitirwa panze. Vanhu vaive pamutambo uyu vanoonekwa pamavhidhiyo vachihwanda mabara pamwe vamwe vachizhamba vachitiza apo pfuti yairamba ichirira. Hatina kukwanisa kunzwa kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakapindawo mutsaona iyi here kana kuti kwete. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata chizvarwa chezimbabwe chinogara muno muamerica vaanesu masube kuti tinzwe maonero avo pane zvakaitika kulas vegas.
Nyaya yakaitika nezuro inyaya inotyisa uyezve inosiririsa panguva imwe chetepo nokuti pakashayika vanhu vakawanda. Vanhu vanga vatoenda havo kunozvifarira but all of a sudden mongoere kana makupurwa neputi musina kana zvama makatarisira kuti ndoshange zvichiitika. Inyaya inototyisa kuvagari vese vemuno muamerica and tinoona kuti haisi nyaya iri kungonyanyitika muamerica chete asi kwese kwese chero kunana UK chero kunana France almost every week pane zvinotoitika kunzi unzwe kuti kune kwadhuka kana kuti kune munhu abaya vanhu nemapanga kana kuti kune munhu ashudha vanhu. Asi takatarisana panyaya yemuno muamerica I think nyaya yemass shooting iyoyi indiyo hombesa nekuti vanhu vakawanda kunova neputi vanokwanisa kuaccessa futi zviri easy saka kana vaine pfungwa dzakashata they can easily do that pasina munhu akwanisa kunyanya matrika ende uyezve chimwe chinhu chekutanga chinondishamisa ndechekuti handinyatsonzwisisi nemhaka yei achinzi mamass shooting inini kwandiri iterrorist munhu anouraya vanhu vanokwanisa kusvika kana 60 whether ari kuvaurayirei whether munhu anopenga kana kuti whether pane zvinhu zviri kumukanganisa or whether ane kozi yake yaari kuzviitira I think itera yaari kuita kuvana ende saka zvinondishamisa kuti international media inotaura izwi rekuti mass shooting only when kana muri muno muamerica I think kwandiri iterrorism.
Semaonero enyu tingaona here maRepublicans nemaDemocrats achinyatsobvumirana pakuvandudza mitemo yekutengwa kwepfuti?
Vakasagara pasi kuti vashande vaone kuti chirongwa ichi chinogadziriswa sei. Vanenge vasiri kukwanisa kuita basa ravakapinzirwa pazvinzvimbo zvavainazvo.
Semunhu ari muAmerica munombofungawo here nezvazvo pamunenge muchingofamba henyu kuti apa munhu anogona kupfurwa nepfuta achingozvifambira ake?
Chokwadi chaicho ndechekuti nhangu zvinotyisa zvinokwanisa kuitika nguva nenguva asi pasi rese patiri pano apa chisiri safe ungave uri kupi ungave uri kuIndia kana kuUK kana muno muAmerica chikuru kungonamata kuna Mwari.
Vaanesu Masube chizvarwa chezimbabwe chinogara muno muAmerica vanga vachitaura naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuKenya adira kuti unokachidza kune vanhu vari kukurudzira kuti vakuru vanoona nezvesarudzo havari kunzi nevari kuratidzira ava ndo vakakanganisa sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichangobva kuitwa munyika iyi vasiye basa. Kuratidzira uku kwaitika nhasi muguta guru renyika iyi reNairobi uye guta riri kumavirira kwenyika reKisumu. Vamwe vanorarama neHIV AIDS vari pamapiritsi anonzi second line vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo mapiritsi abhakavha ari kunetsa kuwana. Mapiritsi aya anotengwa kubva kunze kwenyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavanorarama neHIV amai Veronica Skaka vanoti vakatanga kumwa mapiritsi abhakavha muna 2010. Vanoti panguva yese iyi yavanga vachinwa mapiritsi aya vanga vasati vamboita dambudziko rekusheya mishonga yavo. Asi amai Sikaka avo vanotorera mapiritsi avo kuchitungwiza vanoti vave kushungurudzika zvikuru sezvo vari kupiwa mapiritsi emazuva mashoma ipo panguva yese yapfuura vaipiwa mapiritsi emwedzi mitatu.
Dambudziko ratiri kusangana naro padrug ndiri kuti kumashure kwese kubva 2010 pandakaiswa pasecond line tatichawana zvakanakanaka. Dambudziko razotanga 2017 uno. Riri kunzi mapiritsi ari kushayikwa. Tikunopuwa ma 2 weeks kuchipatara. Pataenda pese pa supply. Zvino zvautoti shungurudza nekuti hatichakwanisi kushandira mhuri dzedu. Tinenge tichienda kuchipatara kunodarira drug. Nosvika chinzi pamwe hapana. Mirire pane mota ichauya. Mota iya pamwe haizoyema kungopuwa kunomwa 2 days. Saka ndodambudziko ratiri kuchema naro pa second line.
Amai Sikaka vanotiwo kunyange hazvo mapiritsi aya achiwanikwa muzvitoro zvemapiritsi havakwanisi kuatenga sezvo achidhura kwavari sezvo vari kutotambura kuwana mari yekuti vararame zuva nezuva.
Isusu hatina mari yekutenga, tinototambura kana yekudya chai. Saka tikazosheya second line tinonzwa kuti inototengeswa nemari yakawanda kusvika kuma100 something. Saka hakuna kwatinotombowana mari iyoyo. Tachingoda kuti second line yechidai yawanikwa utawanirwa ministry yatiwanire. Nokuti chinonetsa ichochi tikaenda pachipatara tinonyorerwa 3 months nemanesi, tikaenda kufamasi topuwa 2 weeks. Saka tisikuziva kuti warikuzvifambisa sei.
Izvi zvinotsigirwa naamai Rosemary Mashu vanorarama neHIV vachishandisawo mapiritsi mamwewo. Amai Mashu vanoti nekuda kwekuti vakupiwa mapiritsi aya ari mashoma, kudzokera-dzokera kuchipatara vachinotora mapiritsi kuri kukanganisa raramo yavo sezvo vachirarama nemabasa emaoko.
Ipapa ndakaenda musi wa11 ndakapiwa e2 weeks. Ndobva ndadzokera nezuro ndakazopiwa re1 month. But chakandishungurudza chekuti pakadhi rangu papakanyorwa kuti ndofanira kupiwa supply 3 months. Ndobva ndatozodzokera nekadhi vatonyora kuti as if vatondipa for 3 months. Saka ndakazodzokera nekadhi ndikatomugadzisa ndakatomupiwa dhagi yezvo ndichifanira kuti ndakanga ndapiwa re3 months iwayo. Saka vakangondinyorera ndobva ndazodzokera kumugadzisa asi ndakapiwa re1 month. Saka zvinhu zviri kutishungurudza because hatisina nguva yekutsvagira vana chikafu kana kuita mabasa edu emaoko. Nekuda kuti tinenge tichitsvaga kuti toita sei, tikashaya dhiragi hapana zvinoita.
Sachigaro weZimbabwe National Network of People Living with HIV vaSebastian Chinaire vanoti nhengo dzavo zhinji kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri kuchema nekushayikwa kwemapiritsi esecond line. VaChinaire vanoti vava kutyira kuti vanhu vakashaya mapiritsi aya pavanozoanwa anozotadza kushanda zvakanaka.
Dambudziko guru ratirikusangana naro sevanhu vanorarama neutachiwana mashortages esecond line madrugs. Zvikuru kunge takatarisa kuti izvo third line inodhura kupinda second line. Saka kana country ichitadza kuafforda kutenga second line dhura kuti zvoita pa third line paipa, that means zvakutooma zvakapfunza saizvo. Saka tiri kuedza people kuti dai tawanikwanisa kuawana iko pari taavoida tinoti izvo matreatment failure anozoita kuti tiswe pa third line. Saka unless that chinhu izvo zvagadziriswa zvekuti tirambe tiri pa second line, pane dambudziko rekuti tinopedzisira tapa third line.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe Lawyers for Human Rights, Mosvari Agnes Muzondo, vanoti sezvo bumbiro remutemo yenyika richipa kodzero yeutano, hurumende inofanirwa kuona kuti pawanikwa mari yakakwana yekutenga mishonga inodiwa munyika. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti munyika mune mapiritsi anokwanirana vanhu kwemwedzi 13 inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vechidiki vanoti vanofanirwa kuwaniswa mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika, kusanganisira kuvewo muzvigaro zvakakosha muhurumende kana mapato ezvematongerwo enyika, pamwe nekupinda mune zvemabhizimusi kuitira kuti vagokwanisa kugadzirisa matambudziko avanosangana navo mukurarama kwavo zuva nezuva. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzabuda pamusangano wekuzeya zvinhu zvinobata kana zvakakoshera vechidiki waitwa nhasi muvulawayo nemasangano akasiyana-siyana ayo anoshanda nevechidiki. Musangano uyu wange uri mumwe wemisangano miviri yekubuda negwaro richaendwa naro kumusangano wechina weAfrica Europe Youth Summit uyo uchaitwa kuAbidjan kunyika yeIvory Coast svondo rinouya. Gwaro rimwe chete richazoendeswawo kumusangano wechishanu pakati pevatungamiri venyika dziri muAfrican Union nevatungamiri venyika dzeEuropean Union uyo uchaitwa kuAddis Ababa kuEthiopia nekuBrussels kuBelgium pakupera kwemwedzi uno nepakutanga kwemwedzi unouya. Murongi wemabasa musangano rehashtag This Constitution Our Constitution, mumwe wevamwe vange varipowo pamusangano uyu Muzvare Abigail Mupambi, vatsigirana nepfungwa yekuti zvakakosha kuti vechidiki vawane mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika sevatungamiriri.
tinotarisira kuti vechidiki vawanikwewo vachiparticipata kana kuwanikwa mune zvematongerwo enyika takadarisana na 2018 kwete chete sama voters asi ivo vachitorawo zvigaro kuti vagadzirise zvacho zvavanoda kuti zvigadziriswe zvakare pabuda mashoko ekurudziro yekuti varege kushandiswa ivo sezvombo zvokuti kuve nekusagadzikana kuve nemhirizhonga nokurovana rovana.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, vankosilati moyo, vati zvakakoshawo kuti vechidiki vakwanise kusangana vachitaura pamusoro pezvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvebudiriro yavo pasina anovavhiringidza kana kuvashungurudza.
Zvinhu zvese kana kuti hurukuro dzine chekuita nezvevechidiki ngadzirege kunguva politicized. Vechidiki vakaungana kuti vakurukure zvine chekuita nenyaya dzinobata raramo yavo dzakada sekuwanikwa kwemabasa kana mabasa amaoko zvinoguma zvaakupinzwa politics kana kuti mapurisa vachiuya vachivhiringidza. Aiwa, zvinhu zvevechidiki hazvizizi zvinofanira kunguva politicized. Vechidiki ngavapiwe mukana wekunyatsokurukura zvine chekuita neraramo yavo zvisingabatanidziri kana kusanganisirwa nezvinhu zvematongero enyika.
Nengo yeWomen of Prayer Zimbabwe, Muzvare Faith Mvududu, vati vechidiki vemunyika vanoshushikanawo nenyaya yekuti dzidzo yavari kuwana haina zvakawanda zvairi kubatsira kune ivo vechidiki pachavo kana kubudiriro yenyika, vachiti nyaya iyi ndeimwe inofanirwa kugadziriswa.
Education yanga ichinzi system yacho haina kunaso kuti ikwanise kuti betsera sema youth tikwanise kuve vanhu vari developmental to the nation uye zvenyangwe nekucontinent uye tikwanise kuve entrepreneurs anokwanisa kubudikidzira neglobal standard as well.
Mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations vaMishek Gondo vatsinhirawo kuti vechidiki vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuti zvigadziriswe kusanganisira nyaya yekuti nyika ive neushamwari hwakanaka nenyika dzepasi rose kuitira kuti vemabhizimisi vekunze vagofarira kusima mari muno upfumi hwenyika hugogadzirika. Vati nyaya yekuti dzidzo yave kudhurira veruzhinji ndeimwe nyaya yavo yabuda pamusangano uyu, vachitiwo vane chivimbo chekuti zvataurwa nevechidiki zvichateererwa nevatungamiri venyika. Mumwe musangano wakadai uchaitwa muHarare svondo rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chatungamira nemapoints matatu chiri pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dzemba yakarova Harare City 2-1 National Sports Stadium nezuro svondo. Chibodzwa chakabva kuna Prince Mahaka neicho chakazvinwisa Harare City zvapinza Dzemba mapoints makumi mashanu nematanhatu, mapoints matatu pamusoro pengezi Platinum Stars ne FC Platinum idzo dzine mapoints makumi mashanu nematatu mushure mekutatarika nekuita mangange mumitambo yazvo mukupera kwesvondo. Mutsigiri weDynamos vaModekai Nyasha nevanji vanoti pave neDimbare apa haichabvisika, vachiti ivo vatononokerwa nekupera kwemitambo sezvo mukombe watove wavo.
Tovara kuti tichazunguza dimatina dina 7 million yanga maiti 7 million yazi yapedzera vanhu. Tovara chazunguza bhuri madina dina.
Makundano aya asarirwa nemitambo minomwe chete kuti apere, asi ngezi Platinum Stars ne FC Platinum dziri kuratidza kuti dzave kuremerwa nekukwikwidzana neDynamos mushure mekunge madamburo akatatarika ndokuita 0-0 necholocho Pirates musi mumwe chetewo kugona kunenge kudada yakaita 1-1 neCapes United. Makepekepe atora mapoints manomwe pazvikwata zviri kurwira kutora mukombe uyu pamasondo maviri apfuura zvichitevera kurova kwavakaita Dynamos 1-0, Chicken Inn 1-0 nekuita mangange 1-1 neFC Platinum nemugovera. Asi nyaya iri kunyanyotaurwa nezvayo ndeyekuzvamburwa kwakaitwa Chicken Inn 4-0 neHighlanders muBaba Field Stadium nezuro. Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvekunetsana kuri kuitika mubato reZANU PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kusavirirana kunotyisa kuramba kuchienderera mberi muZANU PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo naChris Gande.